tiri kushamisika hurumende yaburitsa mari dzinovhumbidza kwazvo kuti magovernment schools ese akufanirwa kubvisa vana vakubvisa tuition fee inotangira pakuti vana vanodzidza kuzvikoro zvatinoti mapitri zvinove zvikoro zviri kumaruwa vakubhadhara $5 yetuition fee. Iyi haisi mari inoshanda pachikoro, imari inoenda kuhurumende zvayo. Hatizoti vanoishandisei nekuti kuzvikoro hakuna mabatsiro yavari kudzosa. Toona pamberi vari kuzoda $10 yavari kutora kune zvimwe zvikoro zvati kana ari maS1 kusvikira pa$40 pa term ichidiwa kumwana kana yasvika kumaS1 schools. Kana ari maforeign students achinzi anodiwa $400. Isu taitarisira kuti hurumende yasungirwa nemutemo kuti iprovide state funded education. Hurumende ndiyo iri kufanira kunge ichiburisa mari ichiendesa kuzvikoro kuti zvikoro zvive functional. Totoona kuti hurumende irikuda kuti vabereki vagara vanga vachisimudzira zvikoro hurumende isipo. Yakuda kuti vabereki chitipaiwo imwe mari yekuisa muhomwe sehurumende kuzvikoro zvedu zvegovernment. Tiri kuramba tichiti zvinhu izvi hazvina maturo, zvinhu ndizvotyora constitution yedu, zvinhu zvinoratidza kuti hurumende yedu haina hanya nedzidzo yeZimbabwe, zvinhu izvi zvinoratidza kuti vamunangagwa havana rudo nekuti vana vawane dzidzo.
Vamasaraure, imini sesangano rinomirira varayiridzi, pane zvamuri kuronga kuita here pamusoro penyaya iyi?
Vana veZimbabwe vane makore vakamirira, vachimirira liberation promise yakapromiswa muna 1980 kuti chamwe nemunhu kuchave negutsa ruzhinji, hakuna achazoshaya dzidzo, hakuna achashaya healthcare, hakuna achashaya pekugara. Vana veZimbabwe vanguri vakamirira zvakavimbiswa muconstitution ya2013 pakanzi education ikodzero yemunhu wese, healthcare ikodzero yemunhu wese, pekugara ikodzero yemunhu wese. Zvinhu izvi hazvisi kuuya, zviri kuita sekunge vatyairi vari kudhiraivha bhazi ratakamirira pabus stop vakarasika rutu takangomirira kuti pamwe zvichasvika, hazvisi kusvika. Saka tiri kuti kutanga musi wa8 ndira 2024 timboratidza kuti tifiwa tichiri pabus stop, tichiri pachiteshe takamirira zvivimbiso zvebumbiro remutemo, takamirira zvivimbiso za1980. Saka tinokurudzira kutanga musi wa8 muvhuro wega wega munhu unoenda pabus stop iri pedyo nemi munomira makabata maplacards muchiratidza hurumende yenyu kuti muchiri makamirira free education iri muconstitution, makamirira health care, makamirira justice, freedom and equality. Saka tikutarisira muvhuro wega wega tichange tichikurudzira macitizens kuti aende pamabus stop abate maplacards ekuratidza kuti taneta nekumirira, takangomirira zvivimbiso zviya zvisiri kusvika. Tichazenge tichizozivisa zvimwe zvirongwa nekufamba kwenguva.